Hapana any designated bus stop riripo. Hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa. No stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa. Uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinesi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare, haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika. Saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu. Saka pakuita kunga pamusika, zviri kubhloka izvo flow of traffic, zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha. Saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera, akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai. Saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda. Kune marank, madesignated ranks ari kuwanita kurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira, kune migwagwa, kune matoilets, kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aiwaka, basa renyu imi semapurisa nderekuinforsa mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matano api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndo basa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.